tirikuti isusu hazvina kukwana kungotaura tichipopota tichishandisa mapepanhau tichimacha tiri kure navo vamugabe. Asi semasangano emakereke tiri kuti isusu tiri kuda kusvitsa gwaro rekunyunyuta rekuratidza vamugabe zvinhu zvitatu zvakaita sokuti vapresida kana kuti ndiye mukuru wehurumende yaondomora upfumi hwenyika. Chechipiri, ndiye mukuru wehurumende inodzvinyirira vanhu, kuuraya vanhu, kutsakatisa vanhu. Iyewo zvakare mukuru wehurumende yakonzeresa kushupikana kwevanhu. Saka isusu tiri kuti hatimete izvozvo vobvuma kuti havakwanisi kugadzirisa Zimbabwe. Voopena apo kuti vanhu vemuZimbabwe vaite hurukuro inoita kuti tigadzirise zvinhu pamwe chete. Kana vakundikana kuita izvozvo, tichapfuura mberi nokuenda kuparliament for impeachment.
Tinoona kuti urongwa hwenyu hausi hwekutanga vanhu vachiedza kusvitsa magwaro enyunyuto kumutungamiri wenyika. Munofunga here kuti munobudirira?
Zvinogona kusadaro panguva dzino kuti vagwadame vabvume zvatiri kuda. Asi tinoziva kuti isu kana tichinge taita zvatinenge taita tinonzwa mwoyo yedu ichiti parugare. Asiwo tinodavira kuti maefforts atiri kuisa iwayo akabatana nemamwe maefforts atakamboita nemamwe ari kuitwa zvekare nevamwe. Zvichabata pamwe chete kuti mumagumo azvo vamugabe vachagwadama chete kumadimandi eruzhinji rweZimbabwe.
Ndehupi humwe urongwa hwamuinawo hwekuedza kuti musvitse zvinyunyuto zvenyu kana kuti muyeuchidze hurumende kuti iri kukundikana?
Musi wechishanu tinouya musi wa23 tinenge tichidemonstrata tichienda kuparliament kunopetishina kana kunosubmita kuti rimwe gwaro kuparliament rekuti izvo anofanira kuita inonzi muchirungu impeachment kuna president vamugabe. Takanzvera tikaona mubumbiro remutemo tichikwanisika kuitika izvozvo. Saka ndomwe urongwa hwatinahwo. Musi wa1 October zvakare tine gungano guru muprovinsi yeHarare yatikuungana semasvondo neruzhinji rweZimbabwe tichiita yatinoti declaration service nemademands ezvinhu zvatida kuti zviitike muZimbabwe.